muchiziviso chaburitswa necommission iyi veruzhinji vanonzi vane mukana wekutarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kwemazuva mashanu chete kubva nemugovera 27 chivabvu kusvika nechitatu 27 chivabvu kubva nenguva dza7 mangwanani kusvika nenguva dza5 manheru munzvimbo dzavachazenge vachivhotera zek inotiwo veruzhinji vanokwanisa kudzvanya nhamba dzinoti *265# panhare mbozha dzavo voisa nhamba dzavo dzechitupa nemazita avo kuti vakwanise kuona kuti mazita avo arimo here mugwaro iri kana kuti kwete mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoilesilaigwana vatitaure nevanoona nezvekuburitswa kwemashoko mukomisheni yavo vajustin manyau asi vamanyau vanga vasati vadzoka kwatiri nemhinduro pamubvunzo yatavatumira mumwe akanyoresa kuvhota vamunyaradzi ngandini vati zvakakosha kuti veruzhinji vatarise mazita avo kuti vasazowanikwa vasiri mugwaro revavhoti musi uchavhotwa
hainini semuvhoti munhu achavhota musarudzo dziri kuuya idzi ndinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti tione kuti mazita edu arimo here tive neshuwa shuwarenzi yekuti tichanovhota zvechokwadi ende zita rangu ririmo muvhota siro zvakakosha izvozvo
mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vanoti vagadzirira sarudzo zvakakwana nokudaro vanokurudzira nhengo dzavo kuti dzinotarisa mazita adzo mugwaro revavhoti iri
vacharohwa nex kungovhota ende vamunangagwa vakatidzidzisa kuvhota hakubudisi ziya munhu wose achangoenda kunozvivhotera vamunangagwa wake totomirira isu pano pazanu pf takati 75% and above 75% and above for the president.
Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change vaIan Makoni vati
kubvira muna May 2022 kusvika pari zvino iye zvinoizvi hatisati tamboona voters roll kana voters roll rakasevenzeswa padelimitation yemaconstituency nemaward boundaries hatina kugara tamboiona iyoyo saka zvine zvinhu zvinoita kuti izvo titanga kufungidzira kuti pane chikiribidi chiri kuitwa tiri kukurudzira vatsigiri vedu vese kana kuti mazimbabwens ese zvavo kuti vaende kumainspection centers
asi mutauriri webato remdct vawitness dhuve vati zeki yakurumidza kutsenga ichada sezvo nyaya yemiganho ichashandiswa musarudzo dziri kuuya iri nyaya ichiri mumatare edzimhosva
isu sebato tichiri panyaya yemiganho yemaconstituents nemawards kuti haina kuitwa nemazvo saka kana taakuinspecta voters roll yemiganho yatisingazive tinenge tichiti tiri kuitei ngaitaure zvayo zano kuti ichawina ne75% nekuti ndivo voga vanoziva kuti miganho yakamira sei zviri pachena kuti confidence yavo yekuti vachahwina haisi pamutemo haisi pachokwadi vanoziva chikiribidi chavachaita kuti vange vachibudirira musarudzo dziri kutevera idzodzidzo
vanoongorora zvematongerwo enyika varashuti mukundu vati
vanoziva ivo kuti vakati vanhu uyai mungotarisa izvi munhu ari kungonangana pane zita rake chete haasi kunotarisa zvakawanda haasi kuongorora kuti pane vanhu vasingagare munzvimbo here vakaiswa mudunhu kana kuti muconstituency imwe hapana kuongorora kuti pane vashakabvu here vachirimo muvoters roll saka kuti vanhu vauye vatarise mazita avo mugwaro rekuvhota revoters roll hazvibatsire
veruzhinji vachine mukana wekunyoresa sevavhoti musarudzo dziri kuuya asi vane mazuva maviri chete kubva musi uchatarwa zuva resarudzo nemutungamiriri wenyika kuti vanyorese sevavhoti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakati sarudzo dzichaitwa muna nyamavhuvhu uye vakati vachazivisa zuva racho munguva pfupi iri kutevera ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore